mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Misha makumi maviri nemipfumbamwe kana kuti 29 yakakanganiswa nemafashani emvura iri kunaya zvakanyanya mune mamwe matunhu munyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu nemamwe anoti ari kushungurudzwa nekuwedzera kuri kuita nyaya dzemhirizhonga munyika. Sangano rinobatsira munguva dzenjodzi Receive Protection Unit rinoti misha makumi maviri nemipfumbamwe 29 yakakanganiswa nemafashamu emvura iri kunaya zvakanyanya mune mamwe matunhu emunyika mazuva mashanu adarika. Mukuru weCivil Protection Unit vaJonathan Nkomo vanoti chinofadza ndechekuti hakuna munhu ati afa mutsaona iyi, uye mhuri dzine misha yakakanganiswa nemvura iyi hadzina kusiya misha yadzo. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaNkomo.
Ndoda kutanga kutenda mhuri yeZimbabwe nekuteerera mashoko eyambiro yakapuwa zvichienderana nemazuva mashanu apfuura, apo tanga tichitarisira mafashamo akawandisa ane duti mutengo. Ndinodavira kuti patakatanga kuita yambiro iyi mhuri yeZimbabwe vamwe vaimbofunga kuti hazvisiri izvi, vamwe vachiti ndizvi, asi pavaitifonera vachitibvunza, aiwa ndoda kutenda kuti vaivatsanangurira. Pangava zvapo nevasingadi kunzwa nyaya dzacho, vanoti vamwe vati ndezvamanyepo, vamwe vati ndimi ana Mwari here, kuti aiwa hatisi vana Mwari, asi njere dzatakapuwa naMwari kushandisa ruzivo rwesainzi ndo runoita kuti tiende pedyo naMwari wacho kuti tizivise vanhu. Ndosaka takapuwazve utongi hwepasi rese nemhuka dzese kuti tizivise vanhu. Vanhu vakateerera, pakangoita hazo vaviri vatatu vanganga vasina kuteerera, vakarohwa zvavo nemheni, vamwe vakaeredzwa nemvura. Asi ruzhinji rweZimbabwe rwava kuziva kuti mvura inonaka iri mukapu kana iri mubhodhoro, kana ichiyerera yanaya zvikuru mvura inogona kukuvadza.
Pari zvino pane mhuri here dzamungati dzakabviswa padzimba dzavo kana displaced nekuda kwemafashamu iwayo?
Haina dambudziko iro harina kuzosvika panjodzi yekubvisa vanhu panzvimbo dzavanogara, asi vanhu vakasiyiwa vasina dzimba tinovaziva havapfuuri makumi mairi nemapfumbamwe tinovaziva ivavo tichange tichivabetsera nezvitogona kubetsera nazvo.
Kouyawo nyaya yedzizi dzingadai dzisiri kuyambukika pane ino nguva, pane nzvimbo here dzamungakurudzira vateereri kuti dai mamira kunge muchifamba nenzira dzakati nekuti nzvimbo idzo dzakakanganisika?
Dzizi dzakaita sana hoya kunana mashonal incentra tonyatoziva kuti pari zvino izvi hadzigoni kuyambukika. Tinokurudzira vana kana vechikoro kunyanyanyanya vari kuenda kuchikoro kwavo dai varega kuda kuita chivindi chisipo chekuyambuka nzizi idzodzo, ende mvura inogona kuwandisa yakupfuurirawo nekumusoro kwezambuko. Totarisira kuti ngatiregei kuyambuka mazambuko akadaro. Kana iri nyaya yemheni apa mheni mukatarisa pari zvinezvi ndiyo yatiurayei vanhu vakawandisa, saka totarisira kuti vanhu kana mvura yonaya ngavagare mudzimba dzavo dzakanaka dzakasimba
vogara vasaenda pasi pemiti kana kunamatira mubani. Toziva kuti remweya dzinguva vanogona kuti tinoimisa mvura asi tinokumbirisa dai tarega kuna mabani kana mvura yonaya regai mvura inaye ichitiri mudzimba yapera todzoka nzvimbo dzakasiyana siyana dzetinonamatira. Vamwe vanonamatira mumasinagogi, vamwe vanonamatira pasi pemiti. Kunyanyanyanya vanonamatira pasi pemiti, tinokurudzira zvikuru kuti kana mvura inaya dai vasiyana nezvekunamatira pasi pemiti.
Avo vange vari mukuru weCivil Protection Unit vaJonathan Nkomo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu neanoongorora mafambiro esarudzo nematongero enyika anoti ari kushungurudzwa nokuwedzera kuri kuita nyaya dzemhirizhonga munyika pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino. Evans Zininga anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reAmnesty International kumabude zuva nekumaodzanyemba kweAfrica, amai Flavia Mwangovia, vakati mhirizhonga idzi hadzipi chimiro chakanaka munyika. Asi vachitaura pamisangano nevatsigiri vavo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti bato ravo haridi zvemhirizhonga nyangwe hazvo richipomerwa kuita izvi.
Tinoziva kuti patinoenda kusarudzo uku isu muZANU-PF tinoda mupabati. We will win these elections in peace. We want peace, we want harmony, we want unity. Panguva takadzvanyirirwa namaBritish takakumbira kuti Mwari worugare ambozorora kuye Mwari wehondo tikavarakasha vakaimbya. Tikati Mwari wehondo chimbozorora, toda Mwari worugare ndiye watinaye mazuva ano. Saka toda kufamba murugare.
Mune mamwe mazuva mumisangano yavo vaMnangagwa vanotaura mashoko anosiyana vachiti bato ravo rinogona kuita zvese zvarinogona kuti rigokunda musarudzo. Vanoti gore rino ra2023 igore rekutandanisa mapato anopikisa.
Nguva yasvika yokutandanisa CCCCC ne MDC.
Asiwo mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti mhirizhonga haiitwi nevanhu kana bato rine varutsigiro rwevanhu.
Violence cannot save the generation. Chero vakaita sei, chero vakaita sei, I can tell you kuti behavior yavo ibehavior vari kuona kuti it is the end of time. Hakuna munhu anorova munhu waanoda. Hakuna munhu anouraya kana achitsigirwa. Hakuna munhu anofundusira kana pane rudo.
Mukuru wesangano rinomiririra nyaya dzevanhukadzi mune zvematongerwo enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPI Muzvare Sitabile Dewa vanoti nyaya dzemhirizhonga dzinodzima kushingirira kwavo semadzimai kusimudzirana mune zvematongerwo enyika.
Isusu seWALPI nyaya yekukwira kwemacases epolitical violence iri kutishungurudza zvikuru sezvo tanga tichitraya for the past few years kuti tiprepare madzimai tichishanda navo kubvira paelection ya2018 kuti vazotorawo zvinzvimbo zvematongerwo enyika. Mukatarisa madzimai akarohwa kwaMurehwa, madzimai atori active atinoti mapolitical activist vatori active kumobilaiza mamwe madzimai kuti varegiste kuvhota vazovhoterawo madzimai. Pamwe vanotoda kutoranawo ivo kuti vaite macouncillors kana maMPs, but zvakaitika kwaMurehwa zvezviya havambofa vakazoda zvakare kumira vachikwikwidza mune zvematongerwo enyika.
Mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vanoti nguva yesarudzo haisi yekurwa asi ndiye kuti vanhu vasarudze wavanoda murunyararo.
So kana sei inomirira inoita nezvepeace muZimbabwe inova inoshanda nemapolitical parties atingati 7 so far, anon to the ZANU-PF, CCC, MDC, NCA, FIS lead, ne ZEFF. Tinoti my elections haisi hondo. Inongori nguva yekusarudza wamunoda kuti akumirirei, angava president, angava MP, angava councillor.
Zimbabwe ine nhoroondo yemhirizhonga munyaya dzesarudzo. Mugore ra 2008 kwakaita mhirizhonga huru munyika yakatumidzwa kuti long sleeve, short sleeve. Vanhu vanopfuura mazana maviri vakafa mumhirizhonga munguva yesarudzo idzi. Mapurisa anoti pari zvino vasunga munhu mumwe chete nenyaya yekwamurehwa. Asiwo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Nyati vaudza Studio 7 kuti vanopara mhaka vanofanira kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinofara kuti hurumende iri kuda kuchinja gwaro rine nzira inofanirwa kushandiswa mudzidziso yevana vechikoro veprimary nesecondary, kana kuti competence-based curriculum. Nemusi wemugovera munyori mubazi rezvedzidzo Amai Tumisangtabela vakati gwaro riri kushandiswa iko zvino richaguma kushandiswa pakupera kwegore rino. Mutungamiriri weATUS vaObed Masaraure vanoti iyi inhanho yakanaka zvikuru sezvo ichivapa mukana wekutarisisa payakatadza kushanda zvakanaka, sezvo yakanyanya kuremera vana vechikoro zvekuti vamwe vakazvisungirira pamusoro pemutoro webasa rechikoro.
Ongu nguva yekuti curriculum yedu iriziwe yasvika, inofanira kunge ichigadziriswa tichitarisa matambudziko akaonekwa pakuimplimendwa kwayaitwa pamazuva pamakore manomwe anenge achipfuura. Nyaya iripo ndeyekuti matambudziko mazhinji akasangana na continuous assessment learning activities kala ainyanyobva pakusadzaniswa pfungwa zvakanyanya kwakaitwa pakagadzirwa hwaro dzecurriculum iyi. Zvicharitsirwa kunzi burden yacho yakazenge yawandisa zvisiri realistic kuti mwana angagone kuzviita here. Takaona vamwe mwana vachizvisungirira nana sensei, tikaona zvimwe zvakadaro zvichiitika nenyaya yekuti burden yevana pabasa rekuti vaite rawandisa. Apa zvaiitikawo varairidzi vasina gadziriro yakakwana yekuti vadzidzise. Tikaona vana vachitodhropa out chikoro chekuhurungwe chakasara chaani vana vatatu vachinyora grade 7.
Saka seATUS chii chamunotarisira panyaya iyi?
Zvotarisirwa panoitwa review iyi zvinhu zvakaita sekala zvinogadziriswa. Asi tine nyaya yespecialization iyo yakaramba yakangonyorwa mupreamble, asi tichizoona mamandatory subjects akaramba akawandisa. Tinoramba tichitarisa kuti pachazonge pachievaluatwa apo pachatarisirwa sei tikapromote specialization sei. Tine nyaya yekukurudzira mubati wemaoko, kukurudzira kuita zvinhu zvinoenderana neikonomi yedu. Asi da kunyanyobuda zvakanyanya mukarikulamu yedu, tinofunga kuti tichiramba zvichitsinidzirwa. Tichitarisawo nyaya dzakaita sezvetechnology zveICT nezvimwe, tinotarisira kuti karikulamu yedu paichanyorwa kana zvinhu zvinofanira kunge zvichiimplimendwa kuti mwana nemwana ashandise kompyuta, karikulamu yedu paichanyorwa pange paine pfungwa dzekuti mari yacho yekuti zviitwe ichabvepi, zvige zvine maproposals ari akambandi. Kusazoita nevana vanozimara vaakusara kumashure, vamwe vachidzidza vachienda mberi, toita vana vashoma vasisawane dzidzo nekuti havana zvikwadisiro.
Vamasaraure, saka chii chamunoda kuona chichiitwa nehurumende pamusoro pazvo?
Tinotikurudzira hurumende kuti iwanze maconsultations from all stakeholders, paitwe musionera pamwe kuti tibude nehwaro yedzidzo yevana vedu yakati simbei.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zvamagwenya emoto dzinoti pane matambudziko panyika yeZimbabwe, Zambia neMozambique maererano nekufambiswa kweurongwa hwekugaiwa kwemagetsi mudhamu reKariba, sezvakaziviswa nemutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema pakupera kwesvondo. Vakati vachatora danho rekutaura nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaonesane zvingaitwa nenyika mbiri idzi mukuza kuvandudza kugaiwa kwemagetsi. Evans Zininga akaita hurukuro nemumwe wekomiti inotsvakurudza mafambiro ezvunhu kuKariba Dam vari sachigaro veKariba Residents Association vaSem Mawayo.
Isisu seKariba Incorporate Area Residents Ratepayers Association tinoinvaisa misangano yakawanda wanda inenge ine nhaurwa dzakafanana nedzidzi. Saka munhaurwa yatakainvaitwa ndeyezhara pachitwa inonzi Impact Assessment Program. apa kahenda apa pulang tu jadi sama generasi macam ni hulung des, apa inda perakkan angguri dari sisu ni lahir sini kajar sesuatu program, ya kacau jadi tu orang tu jawapan tu jawapan dalam generasi asal generasi macam ni jauh, ada shanda koma kore maliri, nukut anengga hari sama awanus mama manis. Magaranti saka pamakore maviri achashanda ari anenge asika dzine izvozvo zvinova zvese dzina rakareso anotora mvura yakawanda yaanenge achirasa mvura iyi iri kutorwa mulake Kariba ichirasa kuna zvandezvi zvepapopi nyika yenyu dzadikwa haisina mvura iyoyo nekuti inotonera mafanzi asi izvi zvakaitwa nemhosva yekuti ikozvo pakavakwa jemu rekariba hurumende yakanga iripo iyai yakanga ichitirugadza magesi ainomutsa maindastri chese muharare saka magesi akanga aripo magesi aiita kuti maindastri ende afanichene but now takazotarirawepa magesi vanhu vese nyange wekumaruva zvichira kumagesi akaiswa during the federation period haachakwanisa kuita sustain kumutsa maindastri
pane basa apo vamandifungisa takaona musi wesvondo vekuzambia vekudivi rekuzambia vaichilema president vekone timu yavo vachitendererawo vachinoona kukariba vachitotiwo pamwe vakawana mukana vachazotaurawo nevekuzimbabwe mvura yacho ino vanosheya sheya here zimbabwe nezambia mvura iyi
kariba jen rakavakwa during the federation period apo zambia yanga ichinzi nezerotisha Zimbabwe itinzi Southern Rhodesia. Then papa ni Southern Rhodesia ni Northern Rhodesia. Then ni Nyasaland. But the capture city ya Maguta awa yanga yuri Zimbabwe. Ndeta kine mainda. Now awa kana watisamba kataito sumira kutiwanu wapita ze nika mbiri. Mbuti jemu rekari baruma shakuka ni nika mbiri. Zambia ya Zimbabwe. Chofa ukritu kwa pa nika mbiri. Hete kutu. It says that they agree and upgrade. Kana kine wanu wani muono wakasimba. Kuita
ndichipendera zvangu mune ramangwana nyaya yemvura yekariba iyoyi ichizogadzikana kuti Zimbabwe yofara Zambia yofara Mozambique ichifarawo nyika dzose dzichiwana magetsi anokwana
tikava nemuono wakasvinuka isi kana ndichiti muono wakasvinuka ndokuti government minister must have a technocrat achiteerera zvinotaura matechnocrat kuti iyi zvine zvii zvino zvinoitika. But if you check sometimes how well we survive in Zimbabwe, but my ministers and I represent the issues, long ago I was left by advice. Let excellence is a check. And to what you could I look at the ministry, power and energy, but you know, my ministers are that you are that one thing. Let the apparatus of proper handover and take over. But the truth is like, if we get the proper people who understand what the technocrats, Yakata is my ministry, I'm going to police. Zimbabwe nezambia zvinogona padambudziko redu ndirokuti hapasi kunyatsokuteererwa zvandasvikawa ndatiinezenhoezapesen ahedende wetoda vetiloopatin saka idinuwa isii taitoseka kuti hauyo anopendwa zvesemu zvogona kuva zvakaitika kana kunana minista ivavo vanga vari kuti vakatesherokodzawo
avo vange vari sachigaro vekariba residence association vasem mawayo vari parunhare kukariba naevans zininga westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muzimlive.com mune nyaya pamusoro pemusikana ane makore gumi nemashanu anotida mazadza wekuwarren park muharare akafa mushure mekutsika mvura mumugwagwa akabatwa nemagetsi nemusi wechipiri manheru Munewsday, sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, rino kurudzira mapato ezvematongero enyika kuti aremekeze upenyu hwevanhu panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Munewsday makare, zvikoro zvizhinji munyika hazvina kuterera mashoko ehurumende zvikadzorera vana vechikoro kudzimba dzavo pamusoro pekusabhadhara mari yechikoro paakavhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murise pasudo seven apo. Ndangoti ndichemecheme vakomana zvamakuita live talk izvo handizvo zvataiziva. Live talk yaiita vana ava vanhu vachipinda pachirongwa vakawanda vachipa pfungwa dzavo. Nao makuita 30 minutes. Ende after all munoti dedzera vana navhusango regisa vandazonge vanhu vakadhakwa nekuti hataure zvinhu zvinonzikwa. Aiwa gadzirisai ipapa vari megadzirisai makutoti kanganisira chirongwa chedu. Gadzirisai papa, time hadzina mbochinja gore rendiro rimwe rataidzvairi itai kumuchimburwa zvinhu zvenyu musadarozvo.
Uyo ari kutaura zvekuti kodzero dzevanhu uyu ngaazive kuti vanhu ivavo havatori mutemo kuwaisa maoko avo, vanoenda kumakotsi. Ndosaka muchiona zvizhinji vanhu vomiririra kodzero dzevanhu vanga vari kukoti nenyaya yanhingi asi havagone kutonga nyaya. Ezvino mapurisa ari kumirira pati yezanupf. Kumozambiki kwacho kuko ari kutaura kunenge kuchimirirwa pati iri kutonga ndo inenge ichimiririrwa ndo inenge ichabhiusa vanhu ichiita zvese. Saka vanomiririra sei kodzero dzevanhu dzacho? Havatongi nyaya, vanongomiririra bedzi kuti nyaya iende kumakoti. Ndozvaunofanhwa kunzwisisa izvozvo.
Zvitandinoitwa dzinaiwa ndiri kuno kuJobheki. Ndoda hangu kungodavira mashoko madiki diki panogara pachiti vezanupf tisu bato rinotonga. Munoti ndimi bato rinotonga, hamuzvizive here kuti makabira maelectiono nezanupf? Zamaiwo kuti nyara kutonga kwacho kunoshamisa here, muchingogara muchikoka vanhu kuhurumende yomubatanidzwa? Kana mawina kwacho munodii kutonga? Munogara uchingonzwa pese pese pamunokumbirwa kuti mutaure moti sebato rinotonga. Bato rinotonga chii? Bato rinotonga vanhu variri kuzvindikita. Bato rinotonga umbavha huri kuitika muZimbabwe. Bato rinotonga kufambira vanhu muchivarova muchivanyangarisa asingazivi kwavaenda. Bato rinotonga richishungurudza vanhu achitora muchitora vanhu vasina mhosva muchivaisa majere muchivatongera mhosva dzisidzo. Bato rinotonga kubata vanhukadzi chibharo muchivarepa muchivakanda muchivagora muchivaita mavhisipisi. Mutiitire mushe mino vanoezani.
Mapurisa anonziko haasi kufanisa kuita basa ravo. Nyaya iri papa ndekuti mapurisa akatoudzwa nezanupf kuti havafani kusunga munhu wenhengo yavo. Kana vakasunga munhu wenhengo yavo wesangano ravo, which means basa rapera. Saka ndonyaya iri papa. Ndosaka muchiona zvoita sekuti mapurisa anopera simba. Akatoudzwa kare kuti vanofanira kusunga vanhu veopposition kwete veruling party. Ndosaka muchiona nyaya dzichiramba dzichienderera dzemhirizhonga papi nepapi. Haisi nyaya yekuti mapurisa havavoni basa ravo, vanoriona but vakatoudzwa maboundary namalimits avanofanira kushanda nawo kuti uku kusaidira vanofanira kuenda uku vanofanira kubata vanhu ava because ivo havadi opposition party ndiye vasingani. Asi vanhu vebato ravavo chero vakaita mhirizhonga sei havatendi kutosungwa. Ndo nyaya iri papa. Ndatenda hangu.
Aiwa, kune vanhu vakuru vavanhu ava regai muoni, tiri kuhwinya tiri kutora chimuti. Patiri kutora chimuti, aiwa, chisuri chichange chachavo, chisuri chichange chachavo. Ivo ndovachange vaine nhamo yacho iyo, ndavarova vagoona kuti ndikuita sei, isi tajamuka hakuna zvakadero. Hakuna zvakadaro. Tauda zvechimanje manje, hakuna zvakaitaura zvechimanje manje. Chimuti ndisi tiri kuchitora chimuti, ndisi tiri kutora BCA, chimuti chiri kuchasvika BCA, chimuti tiri kuchitora. Havapa nhanzvi dzokurova zvaiti zvakutangwara, hapana vanorova vakakwanisa kuteerera zvakutaura izvo. Uda kurova vanaamai vedu, vachirova anaamai vedu, vachifurisa anaamai vedu. Chimuti tiri kuchitora BCA, hakuna zvakadero. Ndezvava handi inibhokisi tinoona.
Zviri kufaya kachafadzwa mugwadi yezanupf yako. Zviri kufaya kamakatuma vanhu kuti vanorova machembiri nemajara kwamurehwa. Dziri kuvatika kakana maita zvakadaisi. Dzinya dzombaivatika chaiko chaiko kuti aiwa takazvindikita vanhu. One day, Java no Mafuka, and I'm very sorry to never be the speaker of Shandy Koku. But it's unfortunate to Murkus, who are a few chain. You are going to Zimbabwe, and I showed him Langa, never Nam Nanga, never Nam Changwa, Spanish Gagavata with Zimbabwe. Even Shibatiswa Rupa, Shibatiswa Ngozi. I'm very sorry. It's very sad and very shame. This is the gateway to the job. We love you so much. It's not good. Man, we've poured the Uzbek Basarako.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia inoti yavhara makambani ose ari kubatsira nemari chikwata chinopfurikidza mwero chiri kuyevisa cheAl-Shabaab. Mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaHamza Abdi Bare vataura mashoko aya kuEgypt uko vari kushanya. Vati vavhara makambani anodarika mazana maviri nemakumi mashanu. Mauto eRussia neUkraine ari pakurwisana kunotyisa kwaitika mudhorobha reSoledar, zvinoratidza kuti mashoko akataura nechikwata cheWagner chiri kubatsira mauto eRussia kuti ainge atora dhorobha iri haasi chokwadi. NATO yaburitsa mashoko ichiti kumira semusamba ngwena kwemauto eUkraine muhondo iyi anoratidza ushingi. America nezuro yakazivisa kuti ichadzidzisa mauto eUkraine kushandisa zvombo zvePatriot missiles zvashorwa neRussia ichiti America yava kupindira muhondo iyi. Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Nezuro ndege muAmerica dzakambomira kubururuka mushure mekunge makombiyuta ebazi rezvendege reUnited States Federal Aviation Administration adinguka. Izvi zvakakonzera kunonoswa nekukanzurwa kwenzendo dzendege dzinoita zviuru zvipfumbamwe. Nezuro masikati ndege dzakatanga kubururuka zvishoma zvishoma semazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Misha makumi maviri nemipfumbamwe kana kuti 29 yakakanganiswa nemafashanu emvura iri kunaya zvakanyanya mune mamwe matunhu emunyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu nemamwe anoti ari kushungurudzwa nekuwedzera kuri kuita nyaya dzemhirizhonga munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.